Amai tichamwandira taura mashoko ayako atoriwe nhau pachipatara chikuru chemupinda hospital apo vange vachiona muzinda unovhenekwa ropa kuti rine utachiwana here kana kuti kwete kana kuti HIV laboratory. Amai tichamwandira ati nyika yavo inoisa mari inopfuura mamiriyoni mazana maviri muzvirongwa zveutano muzimbabwe.
Kuongorora uwandu hweutachiwana hweHIV mumuviri kwakakosha zvikuru kunyanya kune avo vanenge vave kusangana nematambudziko pakurwisa utachiwana uhwu uye kuvana vadiki nekuti kunobatsira kuti Zimbabwe isvike pachinangwa chekuti HIV AIDS isaonekwa sechirwere chinoramba chichisungurudza veruzhinji gore ra2030 parinosvika.
America kuburikidza nebazi rayo reCenter for Diseases Control ichibatsirwa nehomo yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR yakatenga muchina mukuru wakaiswa pamupilo unoita kuti kuongororwa kweHIV kuitwe nekukasika uye chipatara chemupilo ndicho chimwe chenzvimbo mbiri chete dziri munyika dzine muchina wakadai. Muzinda uyu unoshanda nezvimwe zvipatara nemakiriniki zviri kuchamhembe kwenyika kusanganisira makiriniki emuguta reBulawayo. Mukuru weHIV Laboratory pamupilo vaJohn Chitumbura vaudza Studio 7 kuti muchina wave pamuzinda uyu ndewemhando yepamusoro uye unokwanisawo kuongorora gomarara rechibereko kana kuti cervical cancer.
Tanga taiva nemishina yaiva mudiki yaiita maspecimeni ari kuma250 pa8 hours dzedu dzokuchaisa madzibasa. Pati iko zvino muchina watinayo iyi inoita churu nemazana maviri namashanu pazuva rimwe rega rega. Saka tava pamusoro maresults edu taikwanisa kuti tipe munhu kuti abatsirwa agonorapwa papera mazuva 14. Pati iko zvino taakumirira mazuva manomwe chete.
Kunze kwekubatsira nehomwe yekuti muchina uyu uvepo muzinda weAmerica unobatsirawo nehomwe yekuti ugare uchishanda zvakanaka pamwe nekugadzirwa kana uchinge wafa uye wokuongororwa kwemuzinda uyu kuti uye nemagwaro anoratidza kuti unoshanda zvinoenderana neInternational Standards Organization. Mukuru wempilo hospital Dr. Narcissus Changa vanoti izvi zvakakosha zvikuru.
Zvakuitika mazuva anaya vanhu vakuti hatingoregerai ngoita zvino tichingokunguruka kunge dhiramu kana kunge dombo, hatipoti tichiwana mamezha nemaindicator anoratidza kuti zvinhu zvatiri kuita zviri paInternational level. Saka vanoitwa mainspection worldwide kuti hationa masenjero ari kuitwa nemadherivheri ari kuitwa zvinhu do zvinozoita kuti ndizvo aiwa mastandards enyu anonoenzana kana dai neBotswana kana neSouth Africa kana nedeveloped countries tobva tapuwa certificate.
Mukuru welaboratory services mubazi rezveutano Dr. Raiva Simbi vati vanofara zvikuru nerutsigiro rwuri kupiwa Zimbabwe neAmerica vakatiwo zvakawanda zvinodiwa pakurwisa HIV zvave kukwanisa kuitwawo kuzvipatara nemakiriniki akasiyana siyana munyika kwete kungomirira zvipatara zvikuru chete sezvaichiitika kare.
Izvozvi izvi even maprovinces ese madistricts nemamwe marural health centers akushandisa itinoti mapoint of care tuma machines tudiki diki tunogona kushandiswa pakliniki so that panouya vana mai vanenge vakazvitakura vaya vekuti vari kuda maresults ipapo vanogona kutestirwa ipapo then result yotobuda in 15 minutes.
Zimbabwe ine vanhu miriyoni nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vari kurarama neHIV AIDS uye zvikamu zvinopfuura 50 nezvishanu zvevanhu ava vari pachirongwa cheantiretroviral therapy. Anaiti Raymond vari kushanyira zvirongwa zvakasiyana siyana zvinotsigirwa nehurumende yeAmerica muBulawayo uye nemusi wechishanu vachange vari kumatovo. America ndiyo nyika iri pamberi mukutsigira zvirongwa zveutano muZimbabwe uye yabatsira zvirongwa izvi nemari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.